hurumende ingadai iri kuti mabhazi ari kubvumidzwa kufamba zviri pamutemo panguva ino ndeyezupuko chete. Asi mamiriro akaita zvinhu munyika mese ari kutiratidza kuti mabhazi ezupuko ari kukurirwa. Mabhazi ezupuko mashoma, izvo zviri kukonzera kuti veruzhinji vange vachimanikidzana mumabhazi imomo ezupuko, vange vachimira mumitsara iyeye pamabhazi stopu vakaungana vakawanda nekuda kwekushayikwa kwezvekufambisa. Zvatiri kuona mumadhorobha ese dzimungwani kumaruwa ndezvekuti mabhazi ezupuko mashoma, mabhazi ezupuko ari kukurirwa. Mabhazi ezupuko imomo ndo maakutoita atinoti masuper spreaders. Vamwe vanhu vaakutobatira COVID vari mumabhazi imomo nekumanikidzikana kwavanenge vakaitwa. Vamwe vanhu vaakutobatira COVID vari pamitsara iya yemabhazi stopu vakamirira iwo mabhazi ezupuko mashoma iwawo. Vamwe ndo vaakukwira zvimapikapu nezvimarori umo mavanenge vakatsimbirirwa vakatswinyikidzwa vopedzisira vaakubatira COVID muzvimarori izvozvo nemuzvimapikapu open truck izvozvo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei varusike? Zvii zvingaitwa nehurumende?
Chikumbiro chatinacho kuhurumende ndechekuti kana ichiti mabhazi ezupuko ariwo ega anofanirwa kunge achifamba, ngavaite kaurongwa hwekuti mabhazi acho awedzerwe, mabhazi acho akwanise kututa nekutakura vanhu neuwandu hwavo. Kana mabhazi ezupuko akoniwa sezvatiri kuona, dai hurumende ka yachinyevenutsa yoisawo mutemo inoita kuti vaya vemakombi agara anga ariko aya vobvumidzwa kakuti vachishanda asi vachinyatsokondrorwa nemadirwo ari kuda kuti zvinge zvichiitika naiyo hurumende.
Iye zvino tiri kunzwa kuti kune humwe utachiwana hutsva hunonzi C.1.2 hwakatanga kuonekwa muSouth Africa hunogona kunge huchitenderawo munyika dzakatenderedza South Africa kusanganisirawo neZimbabwe. Zvii zvamungataura pamusoro peutachiwana uhu?
Kuwanikwa kwevariant itsva munyika yeSouth Africa zvinotiratidza kuti COVID-19 tichiinayo, uye zvinotipawo zvekare chenjedzo yekuti sevanhu tikaramba tichivarairwa tichikanganwa kutevedzera maguidelines aya akarehwa neWHO, ticharamba tine njodzi yekurasikirwa neupenyu, ticharamba tine njodzi yevanhu vakawanda vanenge vachibatwa chirwere checovid-19.
Ko, panyaya dzidziso apa varusike muri kugutsikana here neruzivo rwave muvanhu pamusoro pecovid-19?
Dzimwe nguva tinoona kuti dzidziso inongonyanyoda kutaurwa nechirungu chishona kana chidhevere, ipo paine mumwe mutauro yakaita sana Nambia, Tonga, Kalanga, Tosa, Nyanja, dai taita kuti pave panoshandiswa mutauro yese iyoyo yakasiyana-siyana, kuitira kuti kusave nemumwe anopotsa kuzonzwa nekuda kwekuti mutauro uri kushandiswa handiwo waanonyatsodzwisisa.